danho iri handifungi kuti danho riri nyore kutora kuhurumende nekuti hurumende panyaya iyi yakatarisana nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti iponese vanhu, idzivirire kufa kwevanhu nekuti chirwere ichi chiri kuuraya. Chechipiri ndechekuti hurumende itore matanho anoita kuti vanhu vawane cheuviri kunyanyanya panyaya dzezveupfumi. Saka tinoziva isusu kuti bhodha rebait bridge ibhodha rinoshandiswa nevazhinji vanoita iya inonzi cross border trading, vanoenda vachinotora zvinhu kusouth africa vonotengesa kuzimbabwe, vamwe vachitorawo kuzimbabwe vachinotengesa kusouth africa, mhuri dzichiwana kurarama. Saka handifungi kuti danho ratorwa zviri nyore nekuti zvinhu zviviri izvi matariso atiri kuita ndeyekuti zviri kupikisana. Saka hurumende ndoona sekutoti yanga yakaomerwa kuti yodii panyaya
iyi. Tichitarisawo nyaya iyoyi yekuti muganho iwoyo wezimbabwe uchakavharwa, kudivi resouth africa vakavhura muganho wavo, zvine zvazvinozobatsira here?
Inyaya yakaoma kutaura nezvayo nekuti nerumwe rutivi officially zvinezvi hazvinoratidza kuti zvinobatsira, nekuti vanhu vakanzwa kuti kwavhurwa uwandu hwevanhu hunoti wandei hunenge huchida kupinda nekubuda richishandisa bhodha iroro. Asi rakavharwa kudaro tiri kungoona kuti vanhu vari kuyambuka. Saka tingati zviri kunzungu nekunyimo, zviri kubatsira hazvisi kubatsira.
Imiwo semuongorori wezvematongerwo enyika, muchitarisawo mamirira azvakaita, zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa nehurumende padambudziko irori?
Hurumende dai yagona kuti vakawanda vabayiwe, toziva kuti aiwa nyangwe denda rikauya vanhu vakadziviririka. Kubayiwa hakurevi kuti havachabatwi nacho, asi kunodzivirira uwandu hwevanhu vanogona kufa nekuda kwedenda iri. Saka kana vanhu vabayiwa vakati wandei, zvinoita kuti kunyange vakachida kufamba vachikrosa mabhodha vachitsvaga kurarama sezvavanoita vachikrosa bhodha rebait bridge, tinoziva kuti upenyu hwevanhu hwakadziviririka. Saka nyaya ya ndinofunga kuti da kuti iongororwe nehurumende ndiyo yekuti kutsvagwe mari yekuti vanhu vagone kubayiwa, vanhu vagone kubayiwa vakawanda kuitira kuti upenyu hudzokere kwatingati kuri normal, kwaunga ungori denda risati rasvika.
Asi iko kuvharwa kwemuganho webait bridge kune zvakungakanganisa here kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa imomo?
Hongu, zvinokanganisa zvakawanda panyaya dzezveupfumi idzodzo, nekuti tinoziva kuti vakawanda vanoita zvekutenga nokutengesa vachida kuyambuka bhodha iroro kudzokera kuzimbabwe. Kuitawo nyaya yendaramo, munoona kuti hama inogona kushayika iri kuno kusouth africa, vanhu havasi kutenderwa kuenda kunoviga vadikani vavo kuzimbabwe. Saka pane zvakawanda zvazviri kukanganisa maererano nezveupfumi uye maererano nekugarisana kwevanhu.